praizi yaanaunzwa nehurumende iyi hatisi kunyatso kuitambira zvakanyatsonaka nemhaka yekuti praizi yechibage ichaita kuti varimi vazhinji vasari nechibage kana kuti vasaendese chibage kuGMB vachapreferia kuenda kunotengesa chibage ichi pablack market nemhaka yekuti pablack market vari kukwanisa kutengesa vachishandisa maus dollar izvi zviri kukonzerwa necost of production yanga iri way above that 6900 yavari kuannounza izvi uye drought yakaitika ichakonzerawo low yield pehecta vazhinji havasvitsi more than 5 tons pehecta nenyaya yepoor germination nedry spell yakaitika muna November naDecember mainputs akauyawo zvekare very late vamwe nanhasi vasati vawana am chaiyo tikasawana mvura within the next 2 weeks vazhinji chibage chiri kutopfururira muzuva zvinoita kuti zviite compromise huge yechibage ichocho uye mari yaachawana kukupedzisira mitengo yamainputs ikasaitwa subsidized nehurumende vakawanda havakwanisi kudzokera mumunda next season
imi sevarimi imari yamungadai mamuchitarisira kuti yaitengwa nayo tani rechibage
kufunga kwangu ndaiti nini dai zvazvabvira vapedza inus dollar vakatipawo iri inus dollar and then votiti or equivalent kuitira kuti varimi vawane value for their money because iko zvino tikatarisa fuel chaiyo yava kutenderwa kutengeswa neus dollar konei zvirimwa zvichirambidzwa kupegwawo neus dollar
iyo hurumende painosvika pakubuda nemitengo yakadai vanenge vambogarawo pasi here nemi semastakeholders
isusu hatina kukonsaltwa kuti vagozobuda ne 6000 iyoyo zvinoita kuti vazhinji varimi vakahadzike kuti vakaiwana sei because tikatarisa tani yefertilizer iko zvino yaakutopfuura way above ingati 6000 inototenga maybe 6 bags chaizvo compound saka ukati let's say munhu awana 5 tons per hectare or less then obvanzi 6900 iyoyo ari kuwana almost ma30,000 or just above 30,000 inova isingazokwani kuti munhu adzokere zvekare mumunda
mune matanha amuchaitawo here kusvitsa nyunyuto iyi kuhurumende
tichatrayawo kuti tinegoshiete nehurumende kunyanya ministry of agriculture inoti representa isusu varimi tichataurawo zvichemo zvedu tovaratidzawo kuti sei tiri kuti 6000 ishoma